mutongi wedare repamusoro mumasvingo vagarai nesu mawabve vachipo mutongo wavo vati vasikala havana kupara mhosva pavakati vaida kubvisa mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa pachigaro gore ra2023 risati rasvika nekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumira kudaro vamawadze vatenda zvakare chikumbiro chakaitwa nemagweta avasikala chekuti varase nyaya iyi asi nekuda kwekuti vasikala vakanga vakapika mudare kuti havana mhosva vazopa mutongo wekuti havanawo mhosva yavakapara apo vamawadze vanga vari pakati pekutura mutongo wavo mapurisa anodzivira mhirizhonga anga achinetsana nevatsigiri vemdc vanga vari panze pedare iri mapurisa aya akanda zvombo zveutsi senzira yekuparadza vanhu vanga vakaungana muyadhi yedare redzimhosva zvombo zveutsi izvi zvaputika ndokupinda mudare mange makazara vanhu izvo zvapa kuti vanhu vakachidzwe pamwe nekubuda misodzi vamawadze vabva vaudza dare kuti vava kumbomira sezvo mudare makanga mazara chiutsi daro rose kusanganisira mutongi magweta vatori venhau nevanhu vakanga vave kuzonzwa mutongo uyu vabuda panzo vachikachidzwa vamawadze vazoendera mberi nekupa mutongo wavo mushure mekunge utsi hwapera mudare iri rimwe remagweta avasikala vajeremeya bhamu vati ichokwadi kuti nyaya iyi yarasa uye vasikala vawanikwa vasina mhosva
taisa kumberi kwedare changa chiri chekuti mhosva iri kupomerwa vasikala iraswe nekuda kwekuti zvavari kunzi vakaita hazvisi kutaridza pamutemo kuti imhosva yakaparwa saka chikumbiro ichocho chatambirwa asi chimwe chazoitika ndechekuti patakaisa chikumbiro ichocho vasikala vakanga vanzi vapindure kuti vari kubvuma mhosva here kana kuti vari kuiramba vasikala vakati mhosva vaiiramba sezvo mhosva vakanga vairamba dare ranga chifanira kubva ratura mutongo wekuti zvochifamba sei semunhu akanga aramba mhosva saka dare rabva radzosa mutongo wekuti vasikala vabatwa vasina mhosva saka vasunungurwa kubva kumatanga nyaya yatopera kusina chichaitika ndezvo
vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaemarson munangagwa dai vasikala vawanikwa nemhosva vaigona kutongerwa kugara mujere kweupenyu hwese iyi nyaya iyi yanga iri yekutanga yakadai kunzwikwa mudare remasvingo mune imwewo nyaya huru yaitika mumasvingo zviuru nezviuru zvenhengo dzemdc zvaungana muguta iri zvichirangarira mutungamiriri wekutanga webato ravo mushakabvu morgan tsvangirai ava akashayika makore maviri apfuura vachitaura pachiiti ichi vatamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakasiya varayirwa rudo tariro nekuzvipira navatsvangirai ndosika vauya kuzoita mhemberero dzavo kumasvingo vachiratidza rudo kuna vasikala pakuturwa kwemutongo wavo nhasi
chakutanga rudo chechipiri tariro chechitatu kuzvipira sacrifice zvinhu zvitatu love hope and sacrifice ndoupenyu hwamogani tsvangirai dakwamtona vamwe hatina mapana zvakawanda chigaro mukati munotida tinokusiyirai vati chigaro hausiwougaro chigaro hachina basa chine basa is the victory of the people of Zimbabwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzimwe chete idzo munyori munyaya dzemutemo mumdc vainocent gonese vatiwo nyaya yavasikala yapera zvachose
zvaitika nhasi ndezvekuti nyaya ichi chabva charaswa zvachose zvachose chero chipoko chacho hachazvi chakamuka zvakare ndokupera kwazvo hakuna vakakanzi vadaidzwa pasoro peunyanzvi magweta anga achipindirira baba saro uyo wasikana ngaivaverei maoko
vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakaita chisungo chekuratidza rutsigiro kunhengo dzavo dzose dziri kusungwa kumatare edzimhosva ayo avati vachazadza nyika yose
You don't debate about it. We must all work together, walk together, fight together, win together, and enjoy together.
Vati svondo rinouya vanenge vachitsigira munyori mukuru webato ravo vachautoni huende kuHarare avo vari kupomerwawo mhosva imwe chete yekuda kupidigura hurumende nechisimba vachamisa vaudza vatsigiri vavo vachiti vacharamba vakachinga kuunza shanduko munyika kuitira kufadza gamba ravo vatsvangirai kwavakazorora vatizve zvenhaurirano nemutungamiri wenyika vamunangagwa zviri kuramba nekudaro vari kugadzirira kuita dzimwe nzira dzekusunungura nyika kusanganisira kuratidzira nyika yose vatsangira vakashayika kusouth africa maviri apfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba